Ndakakurira kuMberengwa, ndakaberekerwa kuMberengwa, ndikadzidza kuDhadhaya Chisavani, ndikadzidzira A-level yangu muBulawayo cool spaces. Ndakatanga kuimba mugore ra2018. Nangu zvava ndichifarira zvokuimba, asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2018 pandakafeature mualbum yekuEagle Life kwaProfet Shiza. Ndakazoita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyatsokutanga kuita album rangu.
Namba refu renyu rekutanga rinonzii?
Album yangu yokutanga inova iyo yega for now inonzi Call on the Name of the Lord. Ine sungura, ine zvakasiyana siyana. Ndakatanga ndakandi inspire kuimba ndichikura ndifungisai. Ndaingonzi ndioimba ungefungisai. Saka ndakangobva ndafarirawo kuimbo sezvinoita fungisai, although music yedu yakatisiyanei.
Ko, vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo?
Album yangu inowanikwa kuEagle Life inongo video i mazuva mashoma anoteera inenge yakuwanikwa pa all social media, Facebook, iTunes, Spotify, pese inenge yakuwanikwa. We are working on that. Ne vanhu vakafichawo mualbum rangu Lights of Audrey Chennai na Tinashe Soft anoimba ne Family Voices pa song yangu inonzi Call on the Name of the Lord. Ndiyo iri kunetsa, neimwe inonzi Tinazvo inokamusperingi chani. Vanhu vanenge vari kufarira Tinazvo zvokuti I think ndo the best so far album rangu.
Kandai zvenyu rekupedzisira?
Mashoko angu okupedzisira ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira, nekuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa, asi ndakaona kuti gore ra2019 vanhu vakatsigira kwazvo misambo yedu. Saka ndoda kungotenda, uyezve ndichingoti sezvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord, meseji iripo ndiyo kuti nangwe zvinhu zvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari, ndiye anogona kutirwira pazvese. Saka ndoda kungokurudzirayo, musabve pana Mwari, ngatirambei tisina mari tichidaidza zita raMwari, nyange muZimbabwe medu zvinonaka. Ndinotenda. I'm not going to be able to do that. Oh,